manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wesvondo, Gumiguru 29, 2017. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
nezano PF ne MGC yamube ne MGC yedu tikawirirana nyaya kuti ngatibvise zvemaproof of residence
mapato ezvematongerwo enyika otarisirwa kusangana neZimbabwe Electoral Commission mangwana achitaura pamusoro pechirongwa chekuparurwa kwechipiri kwekunyoreswa kuvhota chatanga munyika nhasi. Mukuru wemadzishe munyika Ishe Fortune Charumbira vanokurudzira veruzhinji kuti vamhangare masabhuku ari kubhadharisa vanhu kuti vavanyorere tsamba dzekwavanogara dziri kudiwa pakunyoresa kuvhota.
Hapana chingachinje nekuti gurukota iri hari na hurumende yaro. Gurukota iri rakaiswa panzvimbo naVamugabe nebato rezano.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, rinoti hapana chekupemberera pagurukota idzva remabasa nevashandi vaPatrick Zhuwau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chepiri chatanga nhasi mapato ezvematongerwo enyika achitarisirwa kusangana neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mangwana kuti vazeye nyaya inonzi iri kutadzisa vanhu vakawanda kunyoresa kuvhota yemagwaro anonzi anodiwa kuti munhu akwanise kunyoresa kuvhota. Magwaro aya anosanganisira tsamba dzinoratidza paunogara pamwe nemamwe magwaro anonzi anofanirwa kusainwa nemacommissioner of oaths aya anonzi haasi kuwanikwa mune dzimwe nzvimbo. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti nechishanu chapfuura bato ravo pamwe nemapato anoti zano PF neMDC inotungamirwa namuzvinafundo Wales Mancube vakasangana vakabvumirana kuti ZEC ibvisa zvimhingamupinyi zviri kutadzisa vanhu kunyoresa kuvhota izvi. Ngatinzwei hurukuro yatakaita navamwonzora pamusoro penyaya iyi.
Nezano PF neMDC yamube neMDC yedu tikawirirana nyaya kuti ngatibvise zvemaproof of residence. Saka musangano weZEC neZEC tichaita musi weMonday.
Asi munoona here ZEC ichitambira chikumbiro chenyu kana kurudziro iyoyo?
Tiri kupfungidzira kudaro nekuti tati tiri kusangana zvakare negurukota rezvemitemo waBonyongwe.
Muri kuona zvichibatsira here kuti vanhu vazobuda vachinonyoresa kuvhota kana pakabviswa iyoyo?
Hongu, tiri kuona zvichibatsira nekuti nyaya iri pobve kuti vanhu vazhinji vasi kuenda kunoregista kuvhota nenyaya yeproof of residence inoafekta mayuthi vasina dzimba dzavo, inoafekta varombo, inoafekta vanhu vaya vaya vanovengwa nemasabhuku nemakanzera vanonyimwa maproof of residence.
Imiwo sebato zvii zvamuri kuitawo kukurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota?
Ya, isu tiri kuti vanhu vese veZimbabwe kunyanyanyanya mayuthi ngavaende vanoregista kuvhota. Nokuti tiri kuona kuti iri kuisa zvimhingamupini panyaya yekuti vanhu varegese kuvhota patinenge tichigadzirisa nyaya dzoti kumusoro kunoko vanhu ngavaende neuwandu hwavo vaende kunoregista kuvhota.
Pamasangana nezano PF makurukurawo here nyaya dzekutyisidzirwa kuri kuitwa vanhu vachitorerwa masiriyo namba nezvimwe zvakadaro?
Takurukura nyaya iyoyo vakuru vezanupf vanga vachifunga kuti inyaya iri pamutemo vanga vachifunga kuti zvinobvumirwa asi kavaratidza tikavaudza kuti patinoti secret vote paya paya tirikureva kuti secret kutanga patinotanga kuregister paya ndipo panotanga secret yacho kaunei neserial number yangu nokuti nyaya yemaserial number ndiye kuchidzira uye iri kuitwa nenhumbu dzinoda kuzopiwa mari nokuti vanhu vari kubhadharwa on commission kuti varegista vanhu vangani saka paanoenda nemanhamba aya aya ari kunopiwa mari yekuita senge ndiye achivaanda varegistered.
Vanga vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro mukuru wemadzishe munyika Eshe Fortune Charumbira vanoti madzishe asi iwo vanhu vanonyorera vanhu matsamba epavanogara asi vachikurudzirawo zvakare kuti vanhu vange vachimhangara masabhuku anenge achivabhadharisa mari kuti vange vachiwana magwaro epavanogara. Ishe Charumbira vanoti veruzhinji vanofanirwa kunge vachibatsirana navo mukugadzirisa nyaya iyi kuti patorwe matanho.
Hakuna mambo unonyora tsamba, tsamba yakamuchihurisisa inotaura zvevillage noti chief, the village head. So kunobva tsamba ichi ndiri masabhuku ningi. That's first where the point is missed. Exonerate my chief nokuti that responsibility does not lie with the office of the chief. Murikuvabata ivavo anonyora kuvillage, kuna village head, kuna headman, kuna chief. Village head ndopazoitibwa nokuti tsamba yanzi ndiri yanda sabhuku ningi, sabhuku wako wazvo, kwete kuti chief. Saka budisai machiefs achii dzavanatendera vangadla pazvinhu zvakadii. Kuna sekretari muvillage moga moga, saka ine sekretari kana ai ari kubhadharisa vanhu vakati kwaishiwa kubhadharisa handizira itii masekretari kuna ari kubhadharisa then mochitiudza sekretari ari pani sabhuku ani tobetserana togadzirisa zvinhu. Saka it's not true, it's not correct to say the chiefs are demanding payment because practically by the design of everything the chiefs does not write such a letter.
Ishe Fortune Charumbira vanove mukuru wemadzishe vari parunare muvulawayo neStudio 7.
Munoziva here kwekunyoresa kuvota kubva musi waGumiguru 29 kusvika mbudzi 13. Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. KuHarare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku, Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarase, Kwa. KuManicaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, KuMashonaland Central, endai kuShamva North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, neKurushinga. KuMashonaland East, endai kuUzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. KuMashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Zimba West and North. KuMashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Saseni, Berengwa West, South, North and East, Zvishava Ningezi, Zvishava Nerunde, Kutimuzive Dzimwe Nzvimbo, uye kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvota, endai pawebsite yedu www.voashona.com ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti harioni paine chichashanduka pakuvepo kwegurukota idzva rezvemabasa nevashandi vaPatrick Zhuwau sezvo mukuru wehurumende anovapa mabasa achiri mumwe chete. VaZhuwau vakatora basa rakasiyiwa nevaive gurukota rezvemabasa nevashandi amai Prisca Mfumira avakamiswa basa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Tabata mutewedziri wechipiri wemunyori mukuru wezvetsitu vaThomas Mashingwe kuti tinzwewo maonoro esangano ravo.
Hapana chingachinje nekuti gurukota iri hari na hurumende yaro. Gurukota iri rakaiswa panzvimbo naWamugabe nebato rezano. Ndobato ranga richitongwa kubva 1980 kusvika parizvino. Muna 1980 mabasa anga akawanda. Washandi waitambira mari, waigarawo zviri nani pamakore 37 apfuura. Zvinhu zvese zvanga zvichienda kumawere. Saka gurukota riri kunzi idzvairi. Hapana utsvaba nekuti haasiriye anoita madecisions. The principle remains the same. The policy remains the same, the anti-worker policy. So we do not expect any change at all.
Totarisa zvirongwa zvakanga zvafanana zvamamuchiita neamai mupfumira vanga vari gurukota. Munoona muchikwanisa here kunge zvichienderera mberi?
Tinotofunga kuti chingangoitike ndechekuti zvinhu zvichatonyanyoshatisisa. Nekuti gurukota rakauya iri, ibato rimwe, the principle is the same. Asi ivo pachavo, vanhu vasingatombozivi nhoroondo yenyika ino kuti takabveti. Kuti tizosvike patiri vanhu vanongoziva kuti mwari wavo imari havana chavanotendera machiri kunze kwemari.
Mune urongwa hwekusanganawo navo here muchichingamidzana?
Hatisati taita urongwa hwekuti tichingamidzana navo tichitaurirana nekuti dare redu rinotonga Zimbabwe Congress of Trade Union rinonzi General Council harisati ragara pasi richizotaurira executive zvekuita panyaya iyoyi. Harisati ragara pasi richiongorora kuti reshuffle yakaitwa iyi inobatsirei kuvashandi.
Avanga vari mutevedzeri wechipiri wemunyore mukuru wezvetsitu vaThomas Mashingwe vari parunare nestudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Taka Kapikinyu vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nenyaya dzemagariro evanhu vari muno muWashington DC. Makadii mukoma Taka?
Ndiri pangu makasimba mukoma zvino.
Aiwa isu tiri nani zvedu. Mukoma Taka taane nguva tisatambokurukura. Nhasi tinoda kuti tinge tichimbotarisa nyaya yevechidiki vari kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Tiri kuona vana muzvare Fadzai Mahere kuMount Pleasant uko, kwotiwo muzvare musvaburi vari kuenda kuBlawayo South nevamwewo vatiri kunzwawo kuti varida kupinda mune zvematongerwo enyika. Munoonawo sei chiitikwechi?
Ini ndiri kutofara nezviri kuitwa nevechidiki nokuti kwenguva refu tagara tichiisa upenyu hwedu mumaoko evakuru tichingoti vakuru ndo vachatibatsira, ndo vachatiunzira pundutso. Asi tazoona kuti mushure mamakore 37 hapana kana chabuda pakuisa muupenyu hwedu mumaoko evakuru. Asi iye zvino yava nguva yekuti isusu vechidiki titore mukana, tive tisu tinotonga, tive tisu tinoita madecisions enyika. Saka ini ndiri kutofara nevanhu vatanga kuda kukwidza vakaita semaindependence. Asi ndinoda kukumbira vemapato ezvematongerwo enyika yemuZimbabwe kuti vanyanyopowo mukana. Kana vakapowo madzimai mukana, isusu vechidiki tinove tinopfuura chikamu chakaita sechidimbu chevanhu vachangwe vachikwanisa kuvhota, uye chidimbu chevanhu vari population yemuZimbabwe. Saka ndinokumbira ineni kuti titipuhwe mukana kumapate ezvematongerwe nyika tisati tanyatsopinda iduri isusu vedu tega tisina independence. Asi tikapinda sema independence takuda kuratidza kuti isusu taneta nemapate ematongerwe nyika takudo kuti isusu zvido zvedu zviendeswe pamberi.
Asi zviri kuitwa nevechidiki ava munoona zviine pundutso here tichitarisa kuti nyaya yekuti munhu anzi akwikwidza akazvimirira inogona kunge iri nyaya inoti inetsei?
Chajaira vanhu ndechekufunga kuti vemapato mapato ematongerwe nyika ndo achati pundutso. Ndinofunga kuti basa raMP chairo chairo vanhu havarizive. Ndo parikuita kuti vanhu vanyanyonyunyuta, vanhu vanyanyofunga kuti vakamirira semaindependence havakwanisa kuzomirira zvido zvevanhu. Asi ndiri kutokumbira hangu kuti kana paine vakawanda vane shungu dzekuita maindependence muZimbabwe ngavaite maindependence. Taneta nemapato ezvematongerwe nyika izvo.
Ko kubudirira kwavo nekuti tikatarisa nhoroondo yacho yeZimbabwe hakuna munhu akakwikidza akazvimirira akanyatsobudirira.
Aiwa, vechidiki vanhu vagara vane kwavanobva nako vatinovaziva vari maactivists. Tinovaziva achiita zvakawanda kuthis flag fadzai mahere. Uyu imba yemusvaburi agara anotaura nezvematongerwe nyika. Saka ndione paine chingavatadzise kuti vakwanise kubudirira. Ndinoda kukumbira hangu kuti kana varipo vakawanda ngavaungane vaise musoro pamwe vaone kuti vangakwanisa kukwikwidza sei semaindependent. Ngavasamirira havo kuti uchada zita rangana kuti rikubatsire kuti yozobudirira pamberi apa. Vanokwanisa kubudirira vega. Vakaramba vakashinga vakaratidza kuti vada kuendepi, vada kutora nyika kuti iendepi, vada kuti maconstituencies avo kunge kwakamira sei. Ndinofunga zvangura mangwana rawo riri pakajeka.
Tichitarisawo imwe nyaya iri kunetsa, vamwe vari kuti vachapatsanura mavhoti, nekudaro munhu anopedzisira abudirira pa ibato reZANUPF.
Aiwa, hakuna munhu anonzi muridzi wevhoti yevanhu. Vanhu vanovhotera vavanoda vanhu havavhotere bato. Vanhu vanovhotera munhu achamirira zvido zvavo. Kana akauya ari vekuZANUPF vachamuvhoterai, kana akauya ari vemuDC vachamuvhotera. Asi kana vasingade mapato maira aya kana rimwe bato richatonga vachido munhu ari independent zviri kwavari. Nyaya dzekufunga kuti mapato ematongerwe enyika ndo achatunzira pundutso kuti ndo achanga achitipa maMP yakapera. Vanhu ngavatokanganwa, ivo mapato ematongerwe nyika ngatokanganwa kuti vagara vaine vhoti yevanhu nekuti vari kunzvimbo dzakaita seDP. Aiwa, ngava arwire, ngava ende pamberi, vataure zvavaroda kupa vanhu, ndozvichawanisa vhoti. Saka ukakwanisa kutaura izvozvo uri independent uchawana vhoti yako. Hapana munhu ane vhoti yemunhu.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Taka nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinotenda mukoma zvikuru.
Avo vanga vari mukoma Taka Kapikinyu vanogara muno muWashington DC muAmerica. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vati. Tereri ndokusiya mina Jonga Kandemiri.
Pasi chigare zvakanga zvakakosha kuziva kwaunobva netsika nemagaro evanhu nekuti uhu ndo hwaiwe hwaro hwekunzwisisa chivanhu. Asi kuuya kwakazoita chingezi kuri kuramba kuchisandura mafungiro evamwe vemuno pamusoro pekukosheswa kwetsika dzepasi chigare. Ngatinzwei zvinotevera kubva kuna Safari Njema.
Kune vakawanda vachiri kukoshesa chivanhu mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Sabhuku wemakadzere kwamurehwa baba Edward Mushore vanoti vanhu vanofanira kupota vachivandudza misha yavakakurira kwete kuipira makotsi vari mumaguta.
Saka imba yaamai, imba yaambuya, yasekuru haifanire kuti ive inofa pamusha pamusana pekuti imuseum. Saka ndapota zvangu hama neshamwari karema gadziridza sezvi saizvozvo. Iye nhasi uno ikandai ndikaramba husabhuku ndinotozvidza kuti ndinobva kwamutoko ndisina gumbo kana kuti ruoko ndadimburwa pari pamusana pekuti ndinenge ndakanganisa kaucha yechi yerudzi.
Sabhuku Mushore vanotiwo zvekare vagari vemumaguta vanofanira kuuya kumusha nguva nenguva vachibatsira kutsvaira nekuchengetedza nzvimbo dzakaita semarinda nekuti zvinoita kuti vawane makomborero.
Saka zvinoreva kuti vese vatsvaira kudaro izvizvi kuremekedza, kwete kuti guva raamai kana kuti rababa kana kuti rehama yako wotaura kuti aiwa zvinoreva kuti handichaendako. Handizvo, zvinoreva kuti iwaya ndiwo andainzwa kunzi Madzimbawe. Inzvimbo yenera
Sekuru Constantine Chikukwa vemumushama nekairo kuwedza ndivo vanomirira urongwa unoitwa gore rega rega wewawa womukwerera. Vagari vemo vanoitira zvirango zvemvura parinda rasekuru vavo vamandiya avo vaive svikiro guru. Sekuru Chikukwa vanoti kuteedzera tsika yekuchengetedza guva iri ndizvo zvinoita kuti musha wekwanhekairo ugare une maguta.
Kupirirwa kweguva ravo uyerwa gore negore kana tamvura yakuda kunonaya tinokokana vanhu vechirume toenda tonopirira madzimai anotizira tihuswa tihuswa izvi tosara tichigadzira zvedu denga topfirira dengi imba yaamandiya mvura inobva yanaya kukadaro.
Pfungwa yekukoshesa musha inotsigirwa naseneta anomiririra Hwedza amai Rosemary Goto avo vanoti kucheuka vabereki kwakakosha.
Dai ukagarika sei ziva kwawakabva ziva kumusha. Sandokurudzira vana kuti musarase, chengeta vabereki venyu, vana mbuya venyu, vanengina venyu nanama dzenyu. Kana kwafiwa kumusha munhu ngazive kumusha kuti kwafiwa uchienda zoti mangwana ndiwe.
Xolisani Nqube mutori wenhau wekambani Alpha Media Holdings. Nqube uyo ane mudzimai nevana vaviri chizvarwa chekutinde kubhinga. Nqube anoti musha wakakosha pakuumba hukama panororwa mwanasikana nekuti ndiko kunobvisirwa pfuma.
Izvi zvinoitirwa kuti chekutanga kuratidza mukwasha kune mbereko yemwanasikana. Wakabva pano ndopa nhoroondo yacho chiriro kumurora zvechirungu o pachedu pachipinga pachitonga. Saka ndohwisa nhasi inyobhi kushamari but vanhu vakawanda vane kubhinga vanokutaura kuti chero zvikadii zvikadii unodzokera kumusha.
Nqube anoti vagari vekubhinga vanokoshesa chaizvo mavakirwo aiitwa dzimba kubva kare neuswa nemapango zvekuti dzimba dzemarata dzichiri shomanana.
Pane imba inovakwa pamusoro yakatsigirwa matanda. Imba iyoyo nguva zhinji ndonarara baba kana pakawandwa neimba inorarwa mai vachangosununguka. Then dzimba vakomana nevasikana vati kurei vanorara mudzimba twakatedzerana inenge dzinge dzakakomberedza musha chivazve asi yababa iri pamusoro. Pakatika dambudziko baba anotanga kumuka nekuona.
Muzvari Esnat Veremu vekuHighfield Marare vane makore 23 vanoti havafi vakaenda kumusha kwavo kwaGweshe kuchiweshe.
Pane zvakafanana kana kuti nana atete vairoya kana kuti anambuya vairoya kuvaziva zvinotosimudza mhepo saka musha hakuna kana basa.
Izvi zvinotsigirwa namuzvari Erika Gwaradzimba avo vane makore 34 vachigara kuHatfield Marare. Baba vavo havadi kuvanzwa vachitaura nezvekuda kuenda kumusha. Vakapedzisira kutsikako vachine makore 5 ekuberekwa.
Asi shuviro yangu ininge iri yekuti ndikaita mhuri yangu ini ndoda kumboenda nawo kumusha kwacho ikoko tombonyatsoonawo kuti zveshuwa kune vanhu vanobata mushongeri kana kuti hakuna. Kana ndaona variko then havaendiwo kumusha tongoitawo semakudzirwa ndakaita inini.
Muzvina fundo wezvekutepfenyura nhau vaadmire mare avo vanodzidzisa vari kusouth africa vanoti nyaya iyi inoratidza kusiyana kwemafungiro pamusoro pekukosha kwekuremekedza tsika nemagariro evanhu.
Musha ndipo panoratidza kuti pane mudzi womunhu wose anenge achibva mumhuri iyoyo saka chinhu chinoramba chichifanira kuramba chichikosheswa.
Zviri pachena kuti nyaya yekuremekedza tsika nemagariro evanhu inokosheswa zvakasiyana siyana nevanhu vane mazera akasiyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema.
Yesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu unondipa simba. Yesu simba rangu simba rangu Yesu simba rangu unondipa simba.
Sangana kwatiri kuita muchirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero. Tsarangu ndoitwa Praxedes Jeremiah. Nhasi uno uyu muchirongwa hatina mufundisi. Mungakwadzisa vateereri.
Makadi zvenyu ndinotenda nemukana uno. Tsarangu inini ndiri mufundisi ekotozona maforo. Ndiri muKansas ndiri mufundisi weUnited Methodist Church.
Makabva kuZimbabwe rini uye makatouya mato mufundisi weUnited Methodist here?
Ndakauya kuno ndichiri nhengo ye United Methodist Church ndisati ndamfundisi. Asi ndakauya ndichishanda newa MCA ndakauya mukore ra 1998.
Munoshanda nemamwe masangano asiri United Methodist.
Zvakanyanya pamwe nevamwe vandinawo takatanga boka rinonzi Building for the Future. Tino organize a conference kamwe pagore yatinounza vanhu vanobva kuZimbabwe zvisinei nechurch yaanopinda. Asi nyanya nyanya tinokurudzira vaya vanoti tine maprogram akadai akadai atiri kuita kuZimbabwe, vanotaura zviri practical zviri kuitika, ndo vanouya vachiita showcase kuti tiri kudai. Saka tinoita Building for the Future conference gore rega rega weekend yekupedzisira muna June mutown inonzi Winfield pa college inonzi Southwestern College.
Parizvi nomufundisi chitipaiwo vhesi.
Chandingada kukurudzira vanhu kuti vazive kuti ipo zvatiinazvo zvese zvatinoita tinobatsirwa nekuchengetedzwa nekugoneswa naMwari. Nyanya nyanya ndiri kutarisa pavhesi iri kuna Philippians 1:6. Inokurudzira kuti irori basa ramuinaro ramakatanga murambe muchingoriita, nekuti basa irori rakatangwa naMwari. Ivo Mwari vacharamba vachikugonesai, vachikukundisai, vachikutungamirirai kusvikira pakuuya kwemwanakomana wavo Jesu Kristu. Saka ndinoona kuti vazhinji vanosvika pakuneta kuru sei nemamiriro akaita nyika yedu. Kune vakatanga kuita zvavakatanga kare asi vakunzwa kuti hazvanyanya. Dzimwe nguva vamwe vakuneta, dzimwe nguva vamwe vakaita give up. Basa ratinoita isusu utoriwo mukana, basa nderaMwari. Tinotofarawo kuti Mwari akatipa mukana wekuti munguva yekurarama kwedu nemuupenyu hwedu tigone kuita zvatinoita. Vamwe tiri vafundisi, vamwe mainjiniya, vamwe majournalist semi. Chipi nechipi chatinoita ngatizivei kuti mukana watakapiwa uyu naMwari. Hakusi kugona kwedu kana kuziva kwedu kana kuti idzidzo yedu, ayo, asi kuti Mwari wari kutigonesa. Mwari wakatipawo mukana. Tingatinemba rwero rwekuti ndiMwari watipa mumwe mukanazve, mukana wekuwashandira. Izvozvo tinoramba tichiita tichipfuurira mberi. Saka toda kukurudzira vanhu vese, vamwe mastudents vari muzvikoro, ndavaramba vakashingirira pane zvavari kuita zvakatangwa naMwari. Mwari vachazvitungamirira kusvikira one day vakutarisa kumashure vachiti kusvika tisvike patiri pano ndiyo Ebenezer yekuti Mwari vanga vainesu.
Ebenezer shuwa.
Wow.
Mutiteterera nemunamato.
Gatinamatei muzita raBaba, reMwanakomana neremweya mutsvene.
Amen.
Tinoda kutendai Mwari, iyemi mupi weupenyu, mupi wezvipo, iyemi Mwari vanotitungamirira nekutigonesa muupenyu hwedu. Tinoda kutendai munguva ino apo vana venyu vakafararira pasi pese vari kukushandirai, vari kushandira mhuri dzavo, vari kushandira nyika yavo. Rambai muchiwapa simba, muchiwagonesa, muchiwatungamirira mune zvavanoita. Dzimwe nguva tine zvinosangana nesu muupenyu hwedu zvinotiremera. Tiri kunamata tichirangarira zvikuru sei vari mukati menyika yedu yeZimbabwe, ivaiwo navo vari mukati mematongerwo enyika, vari kutungamirira makereke, vari kutungamirira mumabasa ezveupfumi, kuti zviro zvese zvatiri kuita tirangarire kuti ndimi Mwari makatipa mukana uyu. Ndimi Mwari munotigonesa, ndimi Mwari munotitungamirira. Tinopa mbiri nekutenda kuzita renyu mune zvose zvamunotiitira. Amen.
Amen. Nguva dzedu ndodzatyana. Naizvozvo tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ari kukuonekai ndiPraxedes Jeremiah ndichiti ngatisanganei zvekare kusvondo rauya.
Kana ndakane
Tinotenda prasidise nguwa yudu ya bayangu shika huko mvura ya cheka makumbo. Rigaiti tarise msuri na uzwa kare. Mapatwezo matengeru yenyika utarisira kusangana ne Zimbabwe Electoral Commission mangwana apo chirongwa chepiri chekunyoresa kuvota chatanga munyika yose. Mukuru wemadzishe Ishe Fortune Charumbira vanokurudzira veruzhinji kuti vamhangare masabhuku ari kubhadharisa vano vanonyorerwa tsamba dzekuvota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya Minister Dickle Mhlanga.